takozwa akapinda mudare ezuro musi wechishanu asungwa musi wechina arara kumapurisa ende nezuro nyaya yake yakapinda mudare ikanzwi pamberi paministri anonzi ministri mateko mateko akati wachazonzi panyaya yebheu yake pachikumbiro chake chekuti anga achitongwa achibva kumba nemusi wemande saka pari zvino mukomana mudiki wedu mutungamiri wezimbabwe national citizens association zinaso ari murimand prison
ko sei vakati vada kuti nyaya izonzwikwa musi wemuvhuro tichitarisa kuti mamwe mazuva kune nyaya dzinopinda mumatare uri musi wemugovera
tingatonzwa neya ivo magistrate mateko kuti nemataa kaendesa nyaya yatakudzwa kumusi wemuvhuro nokuti vanenge vakaudza gweta ravo takudzwa mupfuma weiaaaya kuti wakabatikana aitofunga kuti nyaya yebel ezondala constitution freedom yemunhu kana kuti rusunguko rwemunhu is a fundamental right yakakosha zvikuru kodzero yakakosha kereke aitofunga kuti ichanzinzwi tinhasi chaiyo semugovera kana even musi wesondo mangwana nokuti matare emuzimbabwe haachatambizwi kuvhura anongovhura pese pese asi hatizi kuti nemhaka yei tonge akati nyaya izonzwike musi wemande saka zvinhu zvinotibatabata zvikuru zvinotirwadza zvikuru kuti mwana mudiki uyu anga achiita mabasa akanaka kutungamira mastudents ari kutoenda muprison nenyaya dzekumirira mumwe munhu dzekuti ora vasambonyikidzwe kodzero dzavo munoziva nyaya yakasungirwa akasungirwa nyaya yekuti akaita demonstration wari kunzi wakaita wakaratidzira kutamba neimpala tarenda inonzi nemota yakashandiswa kubatwa kwakaitwa mukomana Tawanda Muchaiwa saka tinonetseka zvikuru nekupanishwa kwakadai
maitiro akadai akaitwa namajistrate uyo akanga achinzwa nyaya yavangadziore imi semagweta anorwira kodzero dzevanhu muri kuibata sei
kurwadziwa mushure kune ndangoti dheze wari pane zvakawanda zvaiitika munyika yedu yezimbabwe vasongori vangadziore chete vagara muchirongo zvokuita wikendi varimo kumana Godfrey Kuawo netandela vekumasvingo unozviziva mese kuti akagara mazuva anopfuura ma40 days wana mukoma hoko wechingono mukoma Jacob Ngarivhume wana naFrank Chikore wanawana majournalist na Takawira wakatombogarawo mazuva akati wandei muchitongo asi vese vamakaona zvakaitika kunanguma Godfrey Kuraone nyaya yavo nemusi wechina musi wechishanu akutadza vana mhosva asi vagara 40 days mujeri tiri kuona kuti pane kakurwadzisana kari kuitwa munyika yedu yezimbabwe.